Mabuya ndiri kuudza vadzimai pasipose ndeyekuti pavakuru vedu vese vekwa African Union vari kuti nyaya yevakadzi inyaya yakaoma. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri pamberi. Hapana imba inobudirira kana vakadzi vasiri empowered. Hapana imba inobudirira kana mai vasina chidzidzo chavanofanirwa kuti vange vainacho kuti vadi vabate imba yavo zvakanaka. Kuti imba ifambe zvakanaka ndimai vanenge vachitungamira. Saka isusu vakadzi tinotungamira dzimba dzedu mumisha, tigotungamira rijini yese, tigotungamira nyika. Vanoti ukadzidzisa mukadzi wadzidzisa imba yese. Saka isusu muAfrica vakadzi ngatirealize kuti chii, vakuru vedu vanotitonga vari kuda kuti tive tine yatinoti gender parity 50-50. Kana kuri kumabasa ngatiitei 50-50 cause vakadzi isusu ndisu takawanda kudarika varume. Saka it makes sense kuti kwatinosenza kwese ngakunge kuve kune more vakadzi than varume. Nokuti isusu kana tashanda mari yatinotambira tinoishandisira kuvana. Kazhinji varume havadaro. Saka kuti nyika yedu ifambire iende mberi, isu vakadzi ngatirealize kuti we are just as good as leaders as men, if not better.
Pane vamwe vanoshora kuti hurumende nyaya dzemuAfrica vanotaura kuti ngapave kuenzaniswa kwemikana pakati pevarume nemadzimai, asi vari mumahurumende idzi havazowanikwe vachiisa zvinhu zvakadai mubumbiro nezvimwewo zvakadaro, uyezve vari kuti ivo hapana political willingness kana kuti commitment iri kubva kuvatungamiri venyika idzo dzemuAfrica. Munoti
ndikati vaende kuwebsite yekuAfrican Union vaone madocuments aripo akanyorwa nezvegender parity, vozotarisawo kuti zviri kuitika paAfrican Union. Izvinoizvi, like I said, uchaona kuti macommissioner 8 ari kuAfrican Union leadership, 5 vakadzi kwoita 3 varume, and then kwozoti tina chairman murume nadeputy chair murume. Right there zvinokuratidza kuti chii, African iri kuti pamberi nevakadzi. And then ukazotarisa mamwe madzimwe nyika, nyika yakaita seEthiopia president mukadzi, parliament yaa 50-50 varume nevakadzi. Ukatarisa nyika yakaita seRwanda yaa 60% vakadzi 40% varume. Saka ndoo zvimwe zviri kuti mamwewo maleaders vari kuzvitarisa vachizvisarira vachitiwo kana nesuwo ngatidi ngatiedzeiwo kuita izvozvo. Ndinenge ndiri nemusangano navo, chokwadi ndechekuti ndinovanzwa vachitaura vachibvumirana kuti zveshuwa by 2020 gender parity muAfrica yese. Saka political will from the top iripo. Chinozonetsawo zvacho ndechekuti implementation kana tadzokera kumaindividual countries it's a problem. But you have to realize kuti leader ave leader it's also because of the people around him. Saka ngatishandei tese munyika dzedu, but tichiziva kuti political will kubva kumusoro iripo, ende tichiramba tichipusha tichishingirira kuitira kuti varume vasarambe vachidi vachitisududza. Vakada kuedza kutisududza isu ngatitiwo chokwadi tinochiziva mutemo uripo uri kuti by 2025 tinenge taa 50-50 pese pamalevels emabasa. Saka ndoda kuti vakadzi vese vazvizive izvozvo kuti varume vanenge vachida kukudzinyirirai, zivai marights enyu. African Union yakati 2025 50-50 gender parity muAfrica. Vakadzi ndisu takawanda kudarika varume. It does not make any sense kuti isusu tinge tiri 10%, 20% mumabasa. And yet ndisu vazhinji. And yet ndisu tinogona kushanda, tinobudirira. Ndisu tiri kuchengeta misha. Saka vakadzi ngatizivei marights edu. Ngatizivei kuti kubvira kumusoro chaiko kuAfrican Union gender parity 2025. Ngatiidimande iyoyo.
Pane vamwe vanoti madzimai ekumaruva anowanikwa achisiyiwa pane nguva dzakadai panorangarirwa mazuva emadzimai nezvimwewo. Pane zviri kuitwa here nehurumende dzemuAfrica kuitira kuti madzimai ekumaruva wawanikwewo vari paye patingati patafura?
It's a difficult situation kumaruva nokuti ishi ndeyekuti chii, ndeyemari. But even then leadership ngaibve kubva kumusoro in each country ichidzikira kusvika kumaruva ikoko. Just because uri kumaruva azireve kuti haukwanise kutungamira uri kumaruva ikoko. Kune mabasa ariko kumaruva ikoko. Kana tichiita zvekurima, imi vakadzi muri mafarmers, just you are just as good if not better than varume. Saka maopportunities ngaapuwe on a 50-50 basis, not kuti uri mukadzi wegara mukicheni baba ndo vachapuwa mari yechi yefarm, iwe gara mukumba baba ndo vachapuwa mari yemaimplement. Aiyo ngatiti 50-50 demanding kuti kwese kwatiri, weza uri kumaruva kana kuti uri mutown, 50-50 regardless.